Wana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nyanzvi muUnited Nations dzinoti mitemo yehurumende yeZimbabwe iri kuomesera varombo.
Upenyu hwevanhu vazhinji handifunge kuti tikaramba tiri patiri apa tinorarama. Saka tikasanzwisisana tikatamba politics nevanhu handizvo zvinodiwayo.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo otaura nezvetsamba yaakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Rebuild Zimbabwe anoshaya.
Kurwanda ukaona zvakazoitika nezvokuti vazopedza zvese kurwa kwavaiita uku zvakazoita kuti nyika yavo ibatane isvike pekuti iye zvinezvi yaakutova nyika inoyemurwa muAfrica mese, inyaya yekuti pakaita action yekuti vagadzirise zvakanga zvaitika.
Nyika dzepasi rino dzobatana neRwanda mukurangarira vanhu vakapondwa muhondo yemarudzi munyika iyi muna 1994. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvipangamazano zveUnited Nations munyaya dzezvekodzero dzevanhu zvaburitsa mashoko zvichiti mitemo yehurumende yeZimbabwe iri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere zvichiomesera zvikuru vanhu vemunyika iyi. Zvipangamazano izvi zvinotiwo vanhu vanoda kuratidzira vanobva vambunyikidzwa uye kutyorerwa kodzero dzavo. Hurumende yeZimbabwe kunze kwekumbunyikidza vanhu yanzi haina chairi kuita kubatsira varombo vari kunonga svosve nemuromo. Panyaya yegurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube yekuti vanhu vanofanira kusunga dzisimbe kuti vagadzirise nyaya dzezveupfumi, nyanzvi idzi dzati pane dambudziko rekuti varombo ndivo varingotakudzwa mutoro wacho, vapfumi vachisiyiwa vachidya zvavo noriva. Nyanzvi idzi dzinosanganisira vaPhilip Alston vekuAustralia, avo vanoona nezvenzara neurombo pasi rose, amai Dubravka Simnovic vekuCroatia vanoona nezvekodzero dzemadzimai, vaShong Philhong vekuRepublic of Korea vanoona nezvekusungwa kwevanhu vasina mhaka, amai Agnes Kalamat vekuFrance vanoona nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vaDavid Kay vekuAmerica vanoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu nekutaura vakasununguka. Zvichakadaro, muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mukanya Mapfumo anoti akanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa tsamba achivakumbira kuti ivo nehurumende yavo vashande nesimba kuona kuti Zimbabwe yadzora chiremera chevana veZimbabwe kuburikidza nekumutsiridza upfumi hwenyika. Mukanya, uyo akasiya anyora tsamba iyi asati asimuka kubva kupusha mwedzi wapera, anoti kutambura kwevanhu kwaakaona panguva yaakanga ari kumusha kunorwadza chose. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandebiri weStudio 7.
Ini ndandiri kumusha ndichiridza music ndichiridzira vanhu. Kune vamwe vanhu vanongonyora vachingoti hanza mashows angu asina kuita zvakanaka, mashows angu esaifadza zvikuru. Asi chakandinetsa ndechekuti upenyu hwevanhu, vanhu vari kushupika, havana mari. Unoona kuti vauye kuzonzwa music totobhadharisa mari inoita 10 mabonzi. Mukaichinja nemari yekunoku hapana mari uri kupaona. Upenyu hwevanhu, vanhu vazhinji handifunge kuti tikaramba tiri patiri apa tinorarama. Saka tikasanzwisisana tikatamba politics nevanhu handizvo zvinodiwayo. Upenyu hwevanhu hunofanirwa kuchengetedzwa. Zvinhu zvakandirwadza zvikuru kuti vana ukadriva kustreet unoona vana vadikidiko vasina kwekuenda, vasina chekudya, vachikumbira mari. ende tika namuri kumarali hana ivava ndiva munenge muchiti leaders of tomorrow mneshuwa here saka tsamba yanga iri kutaura kuti ndiva taurirewo kuti ai wakatarisa zvinoitika kuupenyu hwevanhu hazvisirizvo magariro adzikira vana vazhinji vachaenda kuchikoro vangoita basa rekutenderera mumasiti vachitengesa mumwe ndiri motokari ari kutengesa macd epairesa zvikanzi ndadhraivha ndava ndina mukanya wandai kumashure ndobva ndahwanda ndobva adaidzwa zvikanzi une macd amukanya zvikanzi ndinawo ndobva aburitsa rimwe cd randisingatomboziva kuti ragadzirwa nani ndobva ndaripiwa zvikanzi iwo mukanya wakavaona unovaziva here ndobva ndasumudza musoro akada kutiza ndikati aiwa ka usatize hako nditaurire dambudziko raiuna rakati koma ndiwo kurarama kwataa kuita ndakamudzorera cd ndikati tengesa hako mwana wamai zvinorwadza mukaona mashupikiro ari kuita vanhu
saka munoona vamunangagwa vachitambira here kurudziro iri mutsamba menyu
kana vakasatambira hazvireve chinhu ka nekuti tiri kutaura pamusoro peupenyu hwevanhu kusatambira kwavo nokutambira kwavo inini hazvineinini asi ndiri kutaura zvandakaona
vamwe vari muzanu pf mukanya vanoti dambudziko riri kusangana nevana vezimbabwe riri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa zimbabwe neamerica
hatidi kutaura miromo yakadaro chii chaita kuti mupihwe masanction ndochinhu chamunofanirwa kugadzirisa ka
muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Mukanya Mapfumo ari parunhare kuOregon muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Rebuild Zimbabwe rinotungamirwa naDr. Noah Manyika vaWilliam Pilo vanozikanwa neremadonerwa rekuti widzo vanova muchena mumwe chete angaine chigaro chepamusorosoro mune zvematongerwo enyika vakashaya nezuro masikati mushure mekurwara kwenguva pfupi Dr. Noah Manyika vaudza Studio 7 kuti vashamisika zvikuru nerufu urwu uye vanoti zvavarwadza zvakanyanya vaPilo muna 2017 vakamboendesa vaive mabharani mukuru wenyika vatobayiwa mudede kumatare mushure mekunge vada kuvati havasi chizvarwa chezimbabwe sezvo vakange vakazvarirwa kubritain Dr. Manyika vati mufi asiya mudzipai nevana vaviri vatiwo munhu aida nyika yezimbabwe zvekuti akamboshanda kunze asi akadzokera kunovaka nyika Nyika dzepasi rino dziri kubatana mukucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva zvakatanga hondo yemarudzi kuRwanda muna 1994. Munyika iyi vakafa vanhu vanotoda kusvika miriyoni imwe chete pakurwisana kwemahutu nematutsi kwakatanga apo ndege yemutungamiri wenyika iyi vaJuvenal Habyarimana yakapfuurwa ikadonha kuKigali. Izvi zvakabva zvapa kuti vanhu vechihutu varwise matutsi uye vamwe vavo vaida kuvachengetedza asi iko zvino kunyange hazvo paine mutauro panyaya dzeutongo hwejekerere pasi pemutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame vanhu vakawanda vanoti Rwanda yave kuita zviri nani munyaya dzezveupfumi kudarika Zimbabwe iyo yakamboitawo dambudziko regukura hundi ko chii chingadzidzwe nezimbabwe neafrica kubva kuRwanda mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vapromise sunday
I think chinhu chikuru chekuti chingadzidzwe neafrica pane zvakaitika kuRwanda ndechekuti kana paine kusawirirana kusasvike pakuurayana nekupondana kwevanhu nekuti mushure mekunge zvese zvapera munozongoona kuti muri vanhu vamwe chete ende muchada kuti mufambe muri pamwe chete kuti nyika dzenyu dzienderere mberi
vamwewo vanoda kuti vatarise zviri kuitika muzimbabwe nezvakaitika muRwanda vachitivo zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuRwanda tichitarisa nyaya dzekuregererana munoona sei nyaya iyoyo
I think tinodzidza zvidzidzo zvakakura pani nokuti kuRwanda ukaona zvakazoitika ndezvokuti vazopedza zvese kurwa kwavaiita uku zvakazoita kuti nyika yavo ibatane isvike pekuti iye zvinezvi yaakutova nyika inoyemurwa muafrica mese inyaya yekuti pakaita action yekuti vagadzirise zvakanga zvaitika I think vakasvika pastage yekuti vakasvika vose pakubvumirana kuti genocide yakanga yaitika yange isina kunaka. Saka kubvuma ikoko nekuti munhu wese anobvuma kuti zvechokwadi zvaitika munyika medu hazvina kunaka. Saka ngatibudai pachena tigadzirise zvinhu. Ndo chinhu chekutanga yatingati early action kana kuti early admittal. Ndo iyi yatinoona kuti yakakura yekuti nyangwe kwose kunenge kwaitika dambudziko rakadai even kwedu kuZimbabwe pane zvakaitika zvisina kukura hundi chinangwa chiri kuita kuti tirambe pari zvino tichingonzwa nyaya iyoyo vanhu mwoyo yavo yakabatikana inyaya yekuti hapasati hatisati tasvika panguva yekubvuma kuti chiitiko ichi chakaitika zvechokwadi ende uyezve idambudziko riri munyika medu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vapromise Sunday vachitaura vari parunare vari muflorida muno muamerica. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevadzidzisi vari kumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti harisi kuwirirana nezviri mugwaro rakanyorwa nemukuru wezvedzidzo mudunhu reMatabeleland North vaJabulani Mpofu zvekuti zvikoro zvese zvine vana vakakundikana kubudirira muzvidzidzo zvavo vari pasi pezvikamu makumi matatu kubva muzana zvisavharwa pazororo asi kuti zvirambe zvichidzidzisa vana vemagrade 5, 6 ne7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi ravo kanawo vamupofu vacho. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata mukuru weATUZ vaObert Masaraure avo vanoyambirawo kuti hurumende ikasadududza vanogona kuendesa kumatare sezvo zvairi kuda kuita zvisina nematuro ose.
Hurumende iri kuti vadzidzisi nevana vechikoro vekumatebhereni noti havasi kutenderwa kuenda kuzororo nenyaya iri kunzi maresults avo haana kubuda zvakanaka zvinofadza hurumende. Isu tiri kuti nyaya iripo haisi yekuwedzera mazuva ekuti vanhu vadzidze. Nyaya iripo ndeyekuwedzera zvinoita kuti vanhu vadzidze. Tiri kuti isusu tikaenda kumatebhereni noti zvikoro zviriko zviri pasi tichitarisa mastandards azvo. Tikaenda kumatebhereni tinoona vadzidzisi variko. Mapepa ekudzidzisa vana vanenge havakuna maexperience teachers akawanda. Hurumende haina policy iri intentional yekudhonza maticha yekuvhesa maticha kuti auye kunzvimbo idzodzo vashande basa ravo. Hurumende haina urongwa hwekusumudzira infrastructure yekuzvikoro izvozvo. Hurumende haina urongwa hwekupa malearning material nemateaching material kuzvikoro izvozvo. Saka chero vana ava vakanzi vanofanira kuti vadzidze zuva roga roga rakasikwa naMwari havazombobviri vapasa kana mafundamentals ati kuti aadresewe asina kuadresewa.
Chii chamunoda kuona chichiitwa?
Tinodzokera pamapira maira atinogara tichiudza hurumende ekuti chekutanga hurumende ngaizvi yatinoti education equalization fund ingazoshandisiwe kuvaka nekuvandudzira midhuri yekuzvikoro zveikoko nekutsvaga zvikwanisiro zvinoita kuti vana vakwanise kuwana dzidzo yakakwana. Chechipiri kuti ngavaintroduce yatinoti rural retention and attraction allowance inove mari inokurudzira inokwezva vadzidzisi kuti vave vashandire ikoko. Inouya mari inoita kuti vadzidzisi vanoshandira kuvasadi kubvako.
Avo vanga vari mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare kuhwedza natanonoka wande weStudio 7. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau emunyika. Totanga nebepanhau reHerald rine nyaya yekuti munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari kuti kune vanhu vaviri vakasungwa nemusi wemuvhuro kwamarange kuminda yemangoda ari kucherwa nekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Companies vachinzi vainge vaba chicherwa ichi mushure mekupinda mugodhi wainge uchicherwa. VaMangwana vanoti mapurisa ari kuenderera mberi nekufirepeta nyaya iyi. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa akasunga Litend Chikore wekukadoma uyo ari kubuda pavhidhiyo iri kutenderedzwa pamadandemutande akaita seWhatsApp neFacebook achirova pedzisai mangisi nehosepipe uye kuzodaidzira mumwe munhu kuti auye nemagetsi. Chikore anonzi akazvipira kumapurisa aine gweta rake. Mangisi anonzi ari kubatsira mapurisa nekuvapa umbowo wezvakaitika. topedzira nezvirimbepa naure pa internet Resume Live iro rinenyaya yekuti vamwe vakarwa hondo yerusununguko vaendesa hurumende kumatare vachiti vari kuda zvose zvavakavimbiswa muna 1998. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri ndivo vakaendeswa kumatare. Asi vaNcube ava vakanonoka kuendesa mapepa ekupindira kumatare vaisa chikumbiro kudare iri kuti vapiwe mukana wekuti vape divi ravo rekupikisa chikumbiro chevakarwa hondo yerusununguko. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno paWhatsApp. Mashoko aya haani ini Studio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Bhondi harisi kutenga kuno. Tarapachopadi ndo nyaya huru. Nimunoti imimi bhondi racho $2 bhondi. Chitenga chidzingi chaya chi500 mil chisiri chiorijinal zviya zvezvaanoti zvima 7up kana kuti zvima mirinda zviya. Moti imimi kuita here ikoko? Zvinhu zvaitengwa nemutengo uri pasi pasi usingakwani dhora zvichitengesiwa ne60 cents mutengo ndopawa vachingwa. Vanoti chavapa $2.50 kana uchitenga chako chokudya kawaida kuhodha waakuhodha nemari yepamusorosoro. Apa isu tine mashops hatichahwisisa kuti zvinhu zvacho tozvitengesa nemari. Kuno kwakaoma hama dzangu.
Makadi zvenyu paStudio 7 nemhuri yose yeZimbabwe ndokukwazisai mativi mana enyika. Kutanga ndinoda kutumirawo mashoko enyaradzo kune vose vakauyirwa nedambudziko recyclone irai. Ndichida kupawo kutenda kune vose vakatambanudza maoko avo kubatsira nekuti dambudziko iri rinotoda kumuonera pamwe. Ini chishuwo changu ndechekuonawo nyika yedu ichibudirira, nyika yedu ichiitawo sedzimwe nyika dziri kufambawo zvakanaka. Zvinhu zvichiendeka isuwo regenerationi yechidiki tichiwanawo mabasa, zvinhu zvese zvichingonakidza.
Muganhu wedu nechimanimani ingori Rwizi. Cyclone idai uyu, tropical idai wakauya wakaparadzawo mwedu. Hatina mvura, hatina mafood bridges edu etraditional yatinozvigadzira tega akatorwa nemvura. Miti mirefu yacho yataimboshandisa hatisisini. Kuzvikoro vana vari kutogara iyezvi vachitotangawo kuenda nekutovayambutsa. Bridge redu rakatorwa rikaenda. Asi hapana kana hwani akamboye kutiona tibatsirawo kuti vazwe. Kungojamba nerwizi kudai unoona kuti urombo hwetiinahwo hwehurumende haina madziso. Vanhu vari kuno havafungi vari vakuru vedu. MP wacho akawina haana kana umboye kumboona kuti vanhu vakamira sei. Dzimba dzakaputsika, manext door akanyorerwa, akapuhwa zvikafu, akabatsirwa. Zvino isusu tinomboti tiri vanhu, vanhu vakaita sei, tiri vanhu vapi? Mutare inei kwainotangira nechimanimani kune dambudziko riri kudawo help. Tiri kunwa mvura dzichatirwarisa, hatina migodhi sinzi takagara muno. Hurumende yedu haisi kuita hanya nekutipawo mvura dzekuti tigare tiri sefu. Asi tiri kutoraramawo ngenyasha dzamwari. Tinokumbirawo rubatsiro, tokumbirawo rubatsiro. Kana muchikwanisa kutidedzerawo hama dzinokwanisa kuuya, vamboya waonawo kuvillage 12 Mutare South Ward 22. Itori nenzvimbo dzakawanda Mutsiabako, Himalaya, Chipendeke, Binga, Manzununu. Mwese momomo mwana Mutsiabako mwakakwara zviro mwana hanzi. Vanhu vakaputsikirwa nedzimba. Zvinhu zvikapera kuparara asi hatina wakationa. MP wedu Abenod uri pikunu Joni kwaanogara. Taikumbirawo rubatsiro vanhu.
Ndiri kuSouth Africa kudai ndinoona muonero wangu kuti aiwa pakutauriana paida kuti vamunangaro wapurezidendi weZANU PF vadzora mwoyo vakonzidha vanhu kutanga. Nokuti vanhu tiri kutaumbura, vanhu tiri kudzungaira kunyange pakati penyika dzavamwe tiri kuzha nokudze zvironda. Saka ndaikumbira zvikuru mutungamiriri vamunangarwa kuti dei vakonzidha kuti MDC Alliance yashamisa. Naivo veZANU PF ndiwo mapati atinawo maviri makuru akataridza kuti vanhu vakamavhotera pakati pamapati avo ndo pana vanhu vane mari yokuinvesta muzimbabwe ndo vane mari yokuti zvinhu zvinake muzimbabwe izvi zvimwe zvimapati zvavanotora zviripo hati zvishori asi hazvina zvazvingabatsira pakurwa kwemvuru nenyati
Tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nezuro vakadoma Archbishop Wilton Gregory kuti vatungamire kereke yeRoman Catholic muWashington DC vachitora chinzvimbo chakasiyiwa naCardinal Donald Well avo vakasiya basa vachipomerwa mhosva yekudzivirira kuti mapriest aipomerwa mhosva yekubata vana chibharo asaferefetwe. VaGregory vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa uye ndiwo mutema wekutanga kana kuti African American kutungamira kereke yakakosha zvikuru yemuWashington DC iyi. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mashoko akataurwa nezuro nemukuru wekambani inogadzira ndege yemuAmerica yeBoeing vaDennis Meilenberg yekuti ndege dzavo dze737 Max 8 ndidzo dzine dambudziko. Izvi zvinotevera ongororo yekudonha kwakaita ndege yekuEthiopia musi wa10 kurume kuAddis Ababa. Imwe ndege mhando yakadai yakadonhawo kuIndonesia. Mukuziya nezvenyaya iyi nekuda kumboramba mhosva kweBoeing, tabata muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvakati one day zvinoita kuti mabhizinesi ose asangomhanyira kubvuma mhosva nokuti ruzhinji rwacho nemakambani aya anonzi ari publicly traded ayaya anenge aine mari dzavanhu dzakawanda kubvira kupenjeni, kubvira mateksi avanobhadhara kuhurumende. Saka varinge vachisa kuti vakangobvuma kungoti takakanganisa apa. Zvinozoita ndezvokuti mari dzacho dzamastocks aya anoinvesta kustock market uku anobva adonha manje. Kudonha ikuku kurashika kwemari dzavanhu vakawanda, kuruza kwemari dzakawanda dzamapenjeni. Zvinotiwa zvakatoitika vasati vabvuma, vakatorusa mabhiriyoni akati wandei emari idzodzo vanoti mastakeholders aya kubhizinesi. Saka kuti vangokasira kubvuma mhosva vanogona kutozotadza kubudirira zvachose. Saka ndozvinoita kuti vambotanga kutsika madziro nekumboramba-ramba, asi chokwadi chai chaicho vanenge vachichiziva pazvinei zvatongoitika ipapo.
Asi hurumende haifaniri here kunge ichiona kuti zvinhu zvakadai hazviitike?
Inofanira kunge ichiona kuti hazviitiki zvinhu zvakadai. Muno maamerica vanoiti FAA inoona nezvendege izvozvo. Asi chinoitika ndechokuti muvanhu ivavo vari muhurumende vanoona nezvendege izvozvo mune mina vanhu vanosevenzera voiyo kambani iyoyi Boeing iyoyi vakagara imomo. Saka vanhu vanozvifevha, ndo zvatiri kuverenga mumapepa kuti vanozvifevha, vangangozviongorora sei.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica. Sezvatanga tichiita svondo rino muchirongwa chedu chemimhanzi, tiri kuita hurukuro nevaimbi vakaimba nziyo dzekurangarira vakafa kana kukuvadzwa kana kuparadzirwa misha nedutu mupengo Cyclone Idai. Nhasi tine hurukuro na Enoch Chidembo uyo anozivikanwa nekuti President Palmer uyo anobika nziyo dzemadenso ndiproducer uyu akabatana iko zvino nevamwe vaimbi kuronga nekuimba nziyo padamba refu rinonzi Cyclone Idai Rhythm. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira King T, Mr. Nechang, Matsoman, Fire Touch nevamwe. Ngatinzwei hurukuro yataita na Palmer.
Kuna kwenye mire isi, kwa inga tabara rasi, zvakaitika ndezvekuti ndakarwadziwa nezvakaitika. Ndini ndakatogara mustudio ndobva ndangotanga kutoridza bhiti, ndobva ndadidza maartista vakati mumwe nemumwe anokwanisa kuimba song yake ari ega akazvimiririra nevazvirizvo zvavakazoita.
Malawi, Zambia, and Mozambique, Ujosa, Nemunom, Zimbabwe, Idai, Yaita Dizata, Yaita Dizata, Saino Idai, YDNI, South Africa.
Saka imi ndimi muno producer beat racho vakomana vauzongoya vachibva asa zvinetsere kubuda ne beat racho iri pasina kundari kuimba
zvinetse kuti maridzura ndaitika ndaitoshandisa ma melody nema instruments anechiriri zvekuti ma artists pavakanzwa beat hazvina kuvatorera time pakunyora ndiyo zvekutira kuti vadrive pama lyrics.
Imi mati munotsikisa mumhanzi nkoma Enoch makatanga riini chaizvo?
Ndakatanga zvimwe muna 2016.
Makazvidzidzira kupi?
Ndakangozvara zviri mandiri.
Hamuna kuzoendera kuchikoro kana kuti chii? Makangotanga kungozvibatanidza batanidza?
Hangotanga kungozvibatanidza. Kudzidzira ndakatodzidziswa naanonzi Dr. Sawanda. Iye akatozongondidzidzo ndakatoona kuti hapana midzi yekuzoendera chikoro anozvigona ari padzidzo.
Dr. Sawanda ndo vanoimba vari kuBotswana?
Ivavo chaivo.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma Enoch nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa ndinotenda hangu maita basa.
Vari panguva yakaomarara. Jamba yote para mura. Sava nari vodzinyarara. Vana vangu nyarara. Mune vakararama. Mune moni mwenda imari. Vakafa mune noti. Vama. Kaita disasa. Saino nina.
Aiwa naro namba refu Cyclone Idai Rhythm chabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Aiwa vateereri tinoti moswera zvakanaka. Iko zvino ndokusiya imina Sandikile Mhlanga munhau dzeEC Ndebele. Sakanganoteerera nhau dzedu nenguva dza7 pm manheru zvakare.